Ndo zvinotaura kuti ini era yava kuitika. Vamunangagwa ndo vatangisa kuitisa mikwezi kumakorokota avachange vachishanda navo. Asi katisakanganwa kuti munhu asati apoindwa unenge atomboudziwa kuti iwewega taakukupa nyembe idzi. Sokutaura nokurungisa kwavakaita kuNational Sports Stadium, sokuti kabhineti yandichafoma inenge iri kabhineti yavanhu, iri kabhineti inoshanda. Saka ndofunga zviri pachena kuti mhomho yese yeZimbabwe iri kutarisira kuti makorokota aya achashanda samashandiro avanga vachiita kukomanda agriculture. Plus ndofunga zvinhu zvinozikanwa kuti vamunangagwa ava is a no-nonsense person. Nokutaura kwavakaita mbavha dzese kuti ndokupai 3 months mudzose mari dzedu.
Vamwe vari kuti vakanga vatotanga nekuita mhosho pavakanga vadoma makurukota vasiri nhengo dzedare reparamende. Munotii nechiitiko icho? Tichiona kuti vakabvisawo vamwe, asi kunonzi huwandu hwasara huchakakura.
I don't think iishu yokuti vanhu vangashaya hope nenyaya yekuti vawandisa nenyaya yekuti vashoma. But so munhu rimembai havagoni kunge vachishanda vari voga. Mhosho inogona kuitika apo napapo. But haizivi zvinhu zvatinga pembedza kuti no izvi zvazoitigwei, yei vatanga vakadai, vakatanga vakadai. I don't think it's an issue. Ngatitarisirei kuti hurumende kabhineti yacho ichange ichipa mhiko mune ramangwana vachashanda sei. Ndo mhavanura ndinoita.
Kuyewo vamwe vachirumanzi vari kuti zvinova Munangagwa chii chavasiyana navamugabe, nokuti unoona kuti makurukota aingoshanda navamugabe achinzi nevamwe ari kukundikana ndo havangodzosa. Imi munotiwo?
Hapana munhu akamboona rekodhi bhuku ravamugabe kuti makurukota avo anogona papi napapi. Saka izvozvo zvokuti uyu wakazodai akazodai, hatina umbovo huripo kana kuti vanhu vanotoropodza ivo vane umbovo hwokuti uyu mini takambozodai akadai tepaiswa ore zvinga vatinga dzinza neyo kana vaida kuti ani aiswe.
Tisati tanzwa vatevedzeri vavo vava Munangagwa, zvii zvamungatarisira zvingazobuda kukongresi yebato?
Ndizvozvo inga mabhona wani utungamiri zanupiefu unobuda mukongresi. Ivo vamunangagwa kunge vava president izvino vakatevedzera mutemo kana kuti constitution yezanupiefu. Saka constitution yezanupiefu ndo inotevedzerwa. Vavona vamunangagwa kuti maprovinces ese asarudza nhego dzipi nedzipi, central committee nezvimwe zvakadero ndiye vane simba paconstitution yezanupiefu kuti vachadoma ani nani nani kuti ave mutevedzeri wavo. Saka izvozvo tisakurudza kudini kumenya kusenga kuchiripo. Ngatimirei kongresi itike and then vanhu tozoona kuti asarudzwa ndiani.